polisia kanaka nekuti inoita kuti hurumende yacho izotorasikirwa nemukana wekukwanisa kunga iziva kuti mari inopinda munyika yakawanda sei nekuti marepitenza anga iri mairi kubva kunze kwenyika iri yekubatsira vana vezimbabwe ndiyo mari yakabata mune zimbabwe upenyu hwavo yatingati pachirungu kubuilda resilience nekuti vanhu vazhinji vari kutambura muzimbabwe vanochemera kune vari kunze kwenyika
tambo kurukura zvekare nachipangamazano werpz vagwanyanya vachiti ivo vanhu havana kunzwisisa zvaiedza kutaura nerpz vachiti rpz haisi kuzomanikidza vanhu
vagwanyanya musavateedza zvinhu zvakanyanya nekuti vanokangodi ndokwavanoswera kakurezestek kwavanoswera vachisapota pavanoswera vachitya tazvinzwa zvataurwa nemukuru wekurezestek anyasi kutaura pachena kuti vari kutsvaka nzira dzekuti vabate mari iyoyi kuti isare mubank ndozvaataura vhidhiyo yacho iripo hatidi kududzirwa nzeve tinadzo
zvino rpz inofanira kudii kuti izvi zvinge zvichigamuchirwa nevanhu
vavhare muromo yavo vasataura zvakawanda zvinokonfusa vanhu kana varungu vanoti nechirungu when explaining your lose right saka reserve bank haifani kukanda mastatements anoisa vanhu mudiscussion anoisa vanhu mutanga kuongorora neconfusion zvinokonzera panic nekuti anga kutogadzira nzira dzekutonzvenga dambudziko iroro risati rauya chakapinda kukosha pareserve bank chekuti ngaipe vanhu mukana kuti vaite zvavange vachitoshanda asi tiri kuyambira hurumende kuti ise nono era picha vanorasikirwa nemari nekuti vana vezimbabwe vanogadzira nzira dzekunzvenga foma wachando inouya nemabhasi inouya nehama inotumirwa mari iyoyo zvechikuruku ivo havazotomboone mari yapinda ndeipi asi foma wasekta hairi kungadii ichienda